camp member ibridge pakati pemaresearchers necommunity. Ndiri kumira ndiri pakati pecommunity nemaresearchers. Maresearchers hakwanisi kupinda mucommunity muarea yandinogara ini ndisingazivi nokuti ndini ndinokutiziya kuti vanhu vemu vanodei zvinovanakira ndezvipi. Ndinomira ndakachipasira maresearchers kuti community izive kuti chinonzi research chii, especially matrials etreatment yeHIV neprevention.
Zvii zvamuri kutarisana nazvo mumabasa amuri kuita makanyanyotarisa vamuri kumirira mucommunity panyaya idzodzi dzeHIV AIDS?
Zvatiri kunyanya kutarisana nazvo iye zvino ndezvekuti kuZimbabwe tiri kufara zvikuru nokuti vanhu vaakuziva kuti treatment chinhu chakanaka kuiwana usati warwara. Yakakoshera kuti kana usati warwara ukazviziva kuti uri HIV positive mucommunity mandigere, tinokurudzira vanhu kuenda kunotestwa. Tokurudzira madzimai kunotariswa zvibereko kuenda kunodzivirirwa utachiona hweTB necancer. Saka zvikuru zvatiri kunyanya kutarisira ndezvekuti kunyanya kumadzimai nevana ruzivo rwekuti vazive kuti kurapwa kwakakoshera chii usati warwara uchakasimba.
Zvii zvamungakurudzire vamwewo vangange vari kufungidzira kuti vane utachiona hweHIV AIDS kuti vaiti?
Chandinokurudzira vamwe vangange vaine utachiona hweHIV and AIDS ndechekuti iye zvino haisiri nguva yekutya, haisiri nguva yekuzesa kana yekutsvaga kuti kana ndanzi ndine HIV ndokuguma kweupenyu. Ukanzi une HIV kasika kutsvaga rubatsiro nguva iripo, wana counseling yakakwana, udzidziswe kuti HIV hachisiri chirwere chinouraya, chirwere chinokwanisa kudzivirirwa, chirwere chinokwanisa hachisati chawanirwa treatment, asi chirwere chekuti unopiwa mapirizi ugara utachiona hwako hwakasapureswa kana hwakadzvanywa ndokunge uchiteedzera dzidziso yawapiwa, nekuti chichanokosha pamapirizi iadherence.
Tinoona munguva dzapfuura vanhu vaisema kana munhu anzi iye abatwa neutachiona hweHIV AIDS. Muri kuona zvamira sei nyanya mucommunity yamuri kushanda iyi?
Iye zvino hakuchisina stigmatization. Why? Vanhu vakawana dzidziso yakakwana kubva kumapoka akasiyana-siyana airwisana neutachiona hweHIV, nekuti munhu akwanisa kuzvimirira uye kubuda pachena. Havachazviona zviri kurema kana kutyisa kunzi ndabatwa HIV. Vakuziva chekutanga ndofanira kugara ndachitestwa nguva nenguva. Munhu akuziva kuti chakanakira kutestwa nguva nenguva chii, chii chandinowana. Hazvishambadzirwe, is very confidential. Uye mapoka enew start center neyakawanda anotesta kusanganisira UZ UCSF vanopinda mucommunity vachipa vanhu dzidziso kuburikidza nezvirongwa zvavanoita zvavanoburitsa gore negore zvavanotevedza.
Chimbotipaiwo nhoroondo yekuti pamuri kugara apa kwamuri kuti kucommunity yamunogara ndeipi chaizvo?
Community yatinogara kana uri muWaterfalls, Manuestens akauya nehondo yeminda, Manyori, maperi urban area, it was a peri urban area yatigere, ine Icot, Istone Retreat, Stone Ridge. Kwane malocation akakura, kwane vanhu vakawanda, uye dzidziso iyoyi vanhu tinoishambadza. Uye inini sacabe member vamwe vanotouya chero pamba pangu vachitsvaga ruzivo kuti zvandasangana nezvakadai ndinofamba sei, ndiri kunzwa zvakadai pamiri pangu ndofamba sei. Saka inini sacabe member ndine pandinogumira ndomudzidzisa kuti munhu avhurike anzwisise kuti even akawana lamp kune KS takadzidziswa tikapa vanhu maflyers tikafamba tichidzidzisa vanhu. Tinowana nguva yekufamba tichidzidzisa vanhu. Handisi munhu wekuti ndinoomera neruzivo, nokuti ivoluntary work. Kana wabvuma kuita voluntary work, kureva kuti iwe munhu sei kunyanya seni area yandiri, ndiri ndega community advisory board member EACTG ndaimbova nevamwe vainzi Mbuya Matanga. Saka pakaitwa streamlining yekembi nenyaya yefunding, but vakadaro havana kumira, vakatowanawo munhu anoda rubatsiro vanotumira kwandiri ivo vane pavanosvika nesemunhu ari kuramba achienderera mberi vanotumira munhu todzidzisana zvikuru sei kumadzimai vaakunzwisisa zvokuti zvinondifadza kuti unoona munhu achidisclose zvaari kuti ona zvandiri zvadai ndoitifamba sei ndiri kunzwa kana kuremerwa nechest haisi TB here ndingaive ndine lambo here pazamu pangu nekuti tiri kutarisa tiri kukurudzira futi breast cancer necervix cancer kuti vanhu vaende kunotarisa uye tiri kudzipawo rudzidziso rwetrial iri kuitwa izvozvi inonzi HVTN.